A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, June the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing the controversial selection process of a national hero following the conferment of national hero status on the late ZANU founding member, Reverend Dabaningi Sithole, who died in 2000. Born in 1920 in Nyamandlovu in Matabeleland North, Reverend Sithole was the first president of ZANU when it was formed in 1963, but he was ousted in 1975 after being accused of being a sellout. He then formed his own party, ZANU Nonga, following his ouster. Addressing invited guests at Emerald Primary School in Chipinge on Saturday, Defense Minister Opam Chinguri, who was standing in for President Emmerson Mnangagwa, said Zimbabwe might not have achieved its independence without the contribution of people like Reverend Sithole.
I am Commander-in-Chief of the Defense Forces. Wanditumwa kuti ndiite mabasa matatu. Basa rekutanga rakawamiririra nderekuti tikwanise kusvika tichibata maoko ekurasirwa kwatakaita nemukuru wedu waReverend Dabaningi Chandiwana Sithole. Pakawakatisiya muna 2000. Nekunyaradza zvemhuri iyi zvakwanisa kuitika muSecond Republic. Chechipiri tauyazve netsamba yabva kuna President Kumhuri. President wakamirira hurumende yawe ZANU PF newanhu wese muZimbabwe. Zvakare wakamirira bato reZANU PF iro rakatangwa Reverend Dabaningi Chandiwana Sithole. Kuti waka anaunza kare kuti wapiwa muremekedzo weunational hero. Status yepamusoro-soro inopa udzamu kumunhu ane history yekusunungura nyika ino.
That there was Defense Minister Opam Chinguri in Chipinge. Reverend Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, told the gathering that her family felt honored by the government's decision to declare their father a national hero.
Mugano between Zanga Chitwa and Avam Gabi, there's a Second Republic. Richard Azungua, but Vadu Pieta. As you found the Republicanism, but never one of one given Pieta. Yeah, but as the Super Republican gives an idea, I have a political political idea. Vadu could also be changed. Yeah.
Kumaona sisi kuti wacha zvakuya wozvaupa kuti tikaita saikoni.
semunhu ari anogara akabatika semunhu mukuru inozi schedule yavo maybe ndiyaita kuti vatadze kuuya baba famba dzimwe nguva havakwanisi kuenda uku neuku saka handingati havana kuuya nokuti pane zvavari kutya kana kuti pane zvavari kuwanza chavatadzisa vanochiziva ivo voga zvavo
tii pane zvinhu zvamungada kutaura iwe here semhuri takanangana nenyaya iyoyo
semhuri ndingati kutangisa takunzwa kufema mweya wekuti nesuwo tiri part of Zimbabwe nekuti zvazviitirwa baba patinoti kuti baba vangachirwira kuti vaite gamba tinoziva kuti vakarwa nguva idzodzo and irutini inoitwa zvayo but kuti at least varemekedzwa
That there was Reverend Ndabaningi Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Baro, speaking to our reporter, Godwin Mangunjiga in Chipinge, and speaking on the sidelines of the gathering in Chipinge, one of young ladies, Ms. Jenny Murunda, said that she welcomed the move by government to honor the late Sithole as a national hero. Let's hear what she had to say.
Tiri kuno ku Emerald kuchipinge tafara stereki tafara taudzwa nhorondo yawanda badingi Sithole vanga vaine kurudziro nehurumende zanopiefu tiri kuona kuti ava vakatisira gwara rakanaka utungamiriri hwairatidza wanga wakajeka saka tinozvitenda pamberi nezanopiefu
That there was a young lady, Jenny Murunda, in Chipinge, speaking to our reporter Mlondolozi Ndlovu. Studio 7 also spoke to a former female ex-combatant who shared her views on what she would like the government to do for people who fought in the Liberation War like herself. Va Oliver Chikumba, the Batore Citizens Coalition for Change, vaudza Godwin Mangunjira, where Studio 7 kuti ruremekedzo rwegamba, kuna vasithole rwakanonoka.
Tinorwona ruremekedzo rwakanaka, chero harwo rwakanonoka. Tanga tine tarisiro yekuti vaifanai vakatoitwa hero pavashaika 2000. Asi kuremekedzero hwauya zvavo chero vanga vasina kupuwa remekedzero taingoziya and munhu wese waiziya kuti Reverend Ndabaningi Sithole ndiye munhu mazuva zvataurwa chizi ndiye wakaendesa president wenyika Nyamusi wemunangagwa 1969 kuhondo tazwa a lot of zvataurwa zvese kuchinzi vakanida mastruggles akawanda sabotage yekuti tive nefree Zimbabwe saka ruremekedzo rwanonoka asi tinotenda chero rwanonoka harwo asi tinotenda kuti rwazouya it's better late than never.
Nengo ye Citizens Coalition for Change va Oliver Chikumba vachitaura na Godwin Mangunjiga where Studio 7. Stay tuned as we take a break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, We bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the controversial process of selecting a national hero in Zimbabwe, we are joined at the moment. We have Senator Sekai Holland, and we're still waiting for Amai Margaret Dongo and also Dr. Urayai Zembe, who will be joining us as we go along with the program. Hello, Senator Holland.
Good evening.
Makadi.
And thank you for having me on Chiripo Makadi.
Aiwa tiripo, muri kunzwa imi manga muri mumwe avo vakakwanisa kuenda kuChipinge, asi vazhinji vari kuvunza kuti ko selection process yacho yakambomira sei yekuti after 23 years munhu ozonzi iye ave gamba.
I think chosanda kuparisa kuti muZimbabwe kiri vanhu vari kugara takashurungudzana tichishurungudzisana. Vamugare vanga vachifanira kuti dai vakaita iro ribasa, asi havana kuriita basa iri. Vakuzoita izvezvi ruzhinji patakaenda kuChipinge takafara kuti vanga vachifara kuti kwazoitwa ceremony yakaitwa. Nyaya iyi yakatanga kare vamunangagwa vachipinda. Kana muchiteerera zvavanotaura purezidhendi, vanenge vachitaura kuti tiri kuda kuvaka nyika yedu sevanhu vamwe, unity. Tiri kuda kuvaka nyika yedu, hapana the United Nations Sustainable Development Goal ya 2030. No one will be left behind. Hapana achasiyiwa. Hapana nzvimbo ichasarira. Ndiyo slogan ya President Mnangagwa and the United Nations, and inoti towards 2030 muZimbabwe vanoti middle income country. Masustainable development goals aya ndiwo aita kuti vamunangagwa from day one vati nyika haivakisi vanhu vasina kubatana, asi nokuti munyika yedu tashurungudzika tichishurungudzana hatitererani zvatora nguva iyo yakareba kudai. Ndaichikoda kuti isu as the Ndabaninitsole Foundation, Reverend Ndabaninitsole Foundation, tanga tiri vanhu vanoshanda nemhuri as vanhu vanotsigira, nokuti vazhinji muZimbabwe kana tichitsukirira vanhu havauri kuti pakutsukirira apa hongu vanhu vanotukwa vakashaya kare, asi mhuri dzichiripo, vateveri muvanhu ava vachiripo, vanorwadziwa. So isu pakutanga tichinzwa kuti pane mutauro uyu takangomirira kuti tizwe kuti mhuri ichaapprichiwa sei. Hai, vanga vachi slowly fambidzana kuonesana kuti zvinhu zvingarongwa sei. Zvinhu zvakadai hazvidi kungomhanyiswa nokumhanyira, nokuti there are people's feelings. Vari kufamba havo slowly but surely. So zvatakaona izvi is one small step forward. And vanhu vatarisira kuona kuti okay, pakusvutisana fodha pane masezizi mana. Pane steji yekutaurirana chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sei. Kwozouya steji kwataurirana chokwadi, mashona anoti tinoripwa, ngozi inoripwa. Iyo steji yachitasvika. Steji yechitatu ndeyekuti kana chokwadi rataurwa vanhu vahurirana, pakunzi kanoripwa, pane forgiveness. forgiveness iyi inoitwa iziri musati vatanga basa mabvumirana kuti based on these facts taakuzodai pamunenge vaita forgiveness ndipo panotanga reconciliation nokuti reconciliation inenge yakurapa mweya yevanhu varwadziswa chaizvo vemhuri.
Maybe if I can just interrupt you there, Mrs. Holland, and just go into English. Do you think that President Mnangagwa is correcting the mistakes of the late President Mugabe?
We don't want into Sevan of Abazera to look forward ever, backward never.
Mm-hmm.
What we need to do is to understand it is to be a peace builder. In peace building, you look at what has happened now. You need to know that we salute the President Mnangagwa, who he's got the guts, who talk now. And if you were there, which is Terera, Honorable, or Pamukinguri, Vachirava, and Honorable, which is my name, Ket, Makutipaka Town. Panga Pasina Mutsaro, Mukraud. And we could understand the one of Bakure, Kutivanu up, shocked and surprised that this has happened at last. But as elderly people issue, we want people to understand that President will send over and over again. Let us take that what he means and do it where we are. The situation is warm Munomu Zimbabwe, Yaka Woma. Yakaona, and we are very grateful to our people in the diaspora. But if you are not a person,
mm-hmm.
So what I told the President Mugabe, he finished his work. What President Mnangagwa is doing, we as peace builders are standing with whatever positive comes from government, comes from fellowship in society, comes from communities, comes from the churches, comes from traditional leaders, everything that is positive. Because the master of Zimbabwe must be done with love. Love conquers all.
Uh-huh.
And we must deal with peace with love and positiveness. And we must look at the positive that everybody will and build that. For the negative, let us understand how we actually eliminate negativity. Keep us running together as one people.
Mm-hmm. There are also a lot of people that are following our program, and one of them sent in a question to say, who should be involved in the selection of a national hero? Some people say, you know, the process is very partisan.
No, let us be honest. It should be different.
Go ahead.
And I think in this methodology of going to the people, vanhu vese vanoziva kuti vanhu ava ndiwo maheroes edu. In fact, at this stage, let us look at this thing differently. Kuti pakasira vanhu mudunhu, ma monuments should be allowed. Panozikamwa kuti pakaita mabattles, people should be allowed to explain the kind of healing that is good for them. Zvakasiyana. Stories, plays, poetry, books. It's also as the Dabadin Historical Foundation. Takatari Sadanoku, Wona Kutuba Buku, Aro Ese, and Avaka Yora are republished. Takatari Sadanoku, Reverend Dabadin Historical African Research Center, the Kuchinoku to Kugana, Pune Reverend Historical Avenue. Dabadin Historical Africa, Yakaikana Kwame Kruba. We have the Dabadin Historical Foundation Scholarship. We have an annual Dabadin Historical commemoration of lectures. This is our program as the foundation.
Mrs. Holland, if you can please hold on, I need to take a caller and I'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Timaswera sei makadiko.
Aiwa taswera tiri kutaura nani muri kupi?
Tana vamoyo mfundisi South Africa.
Taurai zvenyu muri kunzwa iri mudandaro nasi tiri kutaura pamusoro pekugadzwa segamba kwa Reverend Ndabaningi Sithole vakatisiya muna 2000. Taurai tinzwi.
Regaini kwa seva teriri ni vata resilese studio 7 kwa safuti na amai Holland varikutaura nevacha zoya wa zembe nevamu no na uiripo ndiye kuti zvino zviri kutaura amai Holland chekutanga ndizo mugoti wa turo varikutaura kuti kanzira kuvaka foundation yava Reverend Sithole vanda vaningi Sithole vakarasha kare munoona dzimwe nguva zvino zvinoshamisa nokuti vasitole vachidzingwa musangano wezanopiefa vanova munangagova ivapo vose vakanga varipo ivavo pazvino zvinotishamisa kuti nhasi unovaa kupuwa ruremekedzo wegamba vakarashwa kumapurazi uko nhasi unova unotanga kutsika kuguva ravo kwekutanga kutora matambudzo kutora nhamo kutora urombo nokuti mweya womurume wakafa wakagumbuka zvikuru saka zvose zvinoitwa izvi hazvishandi dai vatanga vandogadzira nhau yekukura hundi taizovautirira maoko nokuti vana vaningi Sithole vakavarasha vose nana vamunangagwa ivavo saka nhau yavari kuenda uko kundovanda kuvanhu vechipinge vanhu vechipinge futi vakavarasha onai vakatirirwa minda yose nemakidhomu uko kunana chisumbanje kunana chipanga ikose kunana kumadiamond kachiyadzo vakatirirwa mazvinhu zvose vanhu ivavo nhasi unova kutaradza kuti tirakuita ownership tirakuvatira kundovarangarira tirakuvapavita kuvaka foundation chete mwanasikana wacho ungadi kuti unongogamutsira saka dzimwe nguva zvakada kufana nezvakaita Sauro. Sauro wakaenda kung'anga akazviga kusvikira remukadzi yada kundouka mweya wasamuera ashaya uye akati kounotitambudziriko saka ndozvikuita vamunangarwa vamunangarwa wakutambudza mweya wavanda vaningi Sithole wakazvizorora kare vari kumakuva since 23 years vakavigwa saka zvinhu zvakafana naizvo zviri kutaurwa izvozvo musaziteerera kana kuzvitaura zvinhu zvinonyadzisa zvinonyadzisa nyika kuti munhu wamakarasha kare zvakafana nokuti murume wakaramba kare ukatai ukabuda pachena wozonhasi unova kuda kutsvaga benefit kubva kunzvimbo iyoyo wochitanga ndogadzira guva rake unopenda guva rake zvose zvazvibatsire nyika yose yakatarira zvinodzidza tsitsi nyika yezimbabwe yekutambura kudai vakatora mari iyoyo vakapa vana vezimbabwe kuchipingi ukoko vavezve kuonai zvavaita vaigwira saka zvinotova mai Holland izvo hazvibatsiri chinhu kuru zvinotaurwa kune vasingazivi kwete kune vanoona nevanoziva murume uya wakatambudzwa dzamara avakapati yake semunhu akatanga nemusangano nokuti hatingablemi kuti vamugave ndo vakavarasha vese vakafanana vanhu vamwe vaimba imwe nokuti vaunangawa namunangawa navese vakanga varipo nengodi asunawo vamugabe havasipo zvakabuda kufana kuti takazouya zvomutungamiriri obva atawanda kuda kutanga kuremekedza vamugabe unenyengetere yekuti nekuti nokuti nokuti ndosaka makaona vamugabe vasina kuda kuenda kuyoseka nokuti vane zvioro zvakaita saka zvinhu zvose zvino hazvina matiro izvo.
Aiwa tinotenda vamoyo muve nezuva rakanaka. Thank you very much there to our caller. He's giving his view. He says that he's totally against what was going on in Chipinge over the weekend. He says, you know, there are a lot of people that could have made the situation better earlier on because they were in the government. The current president was in the government at a time when he's saying when Mr. Reverend Sithole was denied not given a chance to become a hero. And also, Mrs. Holland, there are many people who fought the liberation of Zimbabwe but were not honored as heroes. What should be done by the government to address this issue?
The last thing that was said in the speaker, Reverend Gandia, which was supposed to be read in Koko, the last paragraph said, lastly, in the spirit that you would recognize the Reverend for his role in the struggle, Your Excellency, we implore that your Second Republic too recognize many others who sacrificed for our liberation, including from the region, Noel Mkono, Felix Santana Mpunga, John Mataure, just to mention a few, to complete the history of our chivalry too, and to provide the necessary foundation that will unite our country and propel our youth to vigorously defend and preserve the legacy. That's our last paragraph. Kukunu, we are told that before, please, we should now use this opportunity to actually say what is on our hearts. Tipa Varirana,
kuti iwe usataura izvi iwe usataura izvi. We must listen to one another.
Mm-hmm. Aiwa, thank you very much there. Mrs. Holland is speaking to us all the way from Zimbabwe, and she was one of the people that actually attended the event over the weekend, and we have been waiting for Dr. Urayai Zembe and Amai Margaret Dongo, but our phone lines are really not going through. And also to those callers that gave us your numbers, we are trying to call you so we can hear your view on this issue. Mai Holland, Tombo Zukira Kwamuri, Kanamchi, Kwanisachi Ndebele, I know kuti you speak Ndebele as well. Mongo Tipo Maonero Enyu in East Ndebele about the event over the weekend.
Hai nyavonga lapha nichibina uli weekend yesise chipinge sikhambe sini Reverend Ndabani Mkutele Foundation. Hai sina sakhamba ngomoya wokuthi into yonke ile sikhathi sayo, isikhathi esikhona kathesi esokuthi sokukhangelwa izilonda ezithwalwe ngabantu okweminyaka eminingi sezikhangelwa. Thina asikhangeli indawo eyodwa, abantu beZimbabwe bathwele izilonda ilizwe lonke ezithiyeneyo. Kufanele ukuthi nxa omunye esekhuluma silalelane, ngoba ekulalelaneni kwethu yikho ke okuzaphuma esikusindawoni esithi sesibophelokho esizahamba sisenza lokho.
My Holland, if I can just take a caller quickly. Hello, caller Makadi.
Ndipo Makadi nyo.
Ehe, tukutaura nani, muri kupi?
Ndipo na kupi chakanda, tiki ndiri ku Johannesburg.
Taura iti nzwe, muri kunzwa iri mudariro, mnona sei.
Oh, rajinan kuna pakata. Agar sungguh orang tuh, wajar kalau sih komen dia itu, mana mana orang dari ramon, apa, ini tuh kami lemon hari itu, ayam itu, ini kami itu, ini kami orang itu itu, ini yang wakil orang dengan ini soleh, wakil dengan orang dari negara hari itu, karena si people, okay, si mula si sesi, presiden, presiden. Wah, nak kita tak boleh guna ia. Asyik betul. Anak saya ni tu, dalam cuci cuci ni tu. Tapi ni dia ni kata saya, cuma ni macam tu lah. Bo, kalau kita ni, kita lah unde. Waktu dia betul tak punya dia ni, jaga jalan jalan ni. So, lepas tu dia ni nak pergi, dia issue like ni ni suka unde. Kita ni content issue.
Thank you so much, Mkoma Maitabasa. Tinokutendai. Amai Sekai Holland, if you can just round off with your last word. You're hearing some of the callers are saying that they should address the Gukurahundi issue first before venturing into conferring hero status to the former heroes. But give us in a few seconds your last word.
Okay. When we were co-ministers of the Organ for National Healing, Reconciliation and Integration, we made two recommendations in 34, but these two have not been addressed.
Mm-hmm.
The first one was, Zimbabwe has gone through many, many injuries in different periods of history, and that everybody and an injury must actually be heard. Because Gukurahundi was the latest one that happened.
Unfortunately, Senator Holland, I have to cut you off. Time is not on our side. And that brings us to the end of our show. Would like to thank all our guests. We had Senator Sekai Holland and, of course, you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Nhlanga Nyahuye, saying have a very good night, Zimbabwe.